idano rakanaka chaizvo ravakatora ratanga tichitarisira nemhaka yekuti tanga tisiri kutarisira kuti mari dziri kubhadharwa shoma idzodzo dzemaincentives dzigotanhaurwa zvakare nenyaya yetax. Saka takataura nezuro naminista vedu David Coulthard vakatitsanangurira ivo kuti vachangobva mukuita musangano naminista wefinance. Uyo musangano wavaiti vataura nezvenyaya yekuti maincentives haafaniri kutaxiwa. Saka idano ratinotambira chaizvo tanga tisina kutarisira kuti ivo vetaxi vezimura vangasvika pakutora danho rakadaro nemhaka yekuti mari yemaincentives haisi mari yomuhoro, imari yokungotendwawo kwavarayiridzi pangu nguva yakaoma kuti vafane kuwana chauviri. Tatingatarisiri kuti itanhaurwe netaxi zvakadaro.
Tinoonawo zvakare kuti bato reZANU PF ranga raisawo mashoko ekuti mari dzekubatsirikana idzi hadzifanange dzichibatirwa mitero. Munotambirawo sei iro danho reZANU PF iri?
Danho iri tareverengawo mubepanhau rabuda nhasi. Saka tiri kuona isusu kuti iro danho ravatorawo irori rebato reZANU PF idanho ratanga tichitarisira kuti rigare rakangotorwa munhu wese achibvumirana panyaya yemaincentives. Saka iko zvino izvi kana vanhu vese vasvika pakubvumirana pakuti maincentives asataxiwa ndiro danho rakanaka chairo ratinotarisira kuti kana tichienda mberi munhu wese anofanirwa kutaura nenzwi rimwe chete kuti hands off teachers, kuti musabate varayiridzi. Varayiridzi vawane mukana wekuita basa ravo murunyara aro vachibatsira kubudirira kwenyika nokudzidzisa vana vese zvavo vemunyika ino. Saka idanho ratinotambira chaizvo.
Bato reZANU PF harisati rambotaura pamusoro pekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa varayiridzi mumaruwa umu. Imi munozvitambirawo seizvi?
Kana zvanga zvisati zvamboitika kwatiri kubva kuti vataure vachiti varayiridzi vasabatwe-batwe uye vasashungurudzwe, tinotambira riri danho rakanaka kuti chiitiko chakanaka chitsva chinoratidza kuti munhu wese anoda kuti varayiridzi vachengetedzwe.